varairidza vapasi pembatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba ivanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7, mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora makumi mashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabhati wedzerwa vanhu, tiri kuramba tichiti ishomanini, haikwane kuzadzisa zvinodiwa nevanhu varairidzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa, vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi 38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vakanonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvati nevo zvinhu zvatinofarira vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka hakungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varairidzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya pachepo kana tiri kutaurirana zvinoonesa kuti tiri takuenda kustrike. Inenge yakunzi makutaurirana makabatira hurumende mutemo wenhaurirano ukaona kuti titaurirane pasina umwe akabatisa mumwe demo sindo hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane kana tamboti timbopa mukana wekuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende tichiona kuti tinozvitapati bati mari yaari kuenda ipatebo kutaura chokwadi haina chainotii.
Vachinosengwa vati nhengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda. Vachinosengwa vatiwo ongororo yavaita yaratidza kuti vana vegrade 7 avo vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora.
Tiri kufara nezviri kuitwa nehurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai ivo vanhu vakaomerwa $25 haina chainotengi nemaomero aita upenyu hwekuti katarisa zvinhu zviri kukwira even kumausd kwacho mapurizi anongokwira.
Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarairidzi.
Tinozwa kushushikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa varairidzi nehurumende. Varairidzi vakabatarisirwa pasi kwenguva yakareba kuburikidza nemihoro yavari kupiwa nehurumende. Saka isusu tiri kuti izvo nematicha izvozvo akawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavari kupiwa ofuti that $25 iyoo even 200 yacho haikwani kuti vanokwanisa kuti vaibhadharire vana vavo maschool fees kana kuti vakwanise kutengera vana vavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaizvo zvekuti vaende vakapfeka. Maticha vakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nekuti vanonge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda ingeni mhuri dzavo chikamu chacho yacho havasi kuchachiwana. Saka isusu tinosecc tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo sokukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvipa mari dzakawanda.
Zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro. Asi gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imbotseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa. Asi munyori mukuru mubazi rinoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yeFOZEU. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.